Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitetenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, nyamavhuvhu 13, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inocherechedza zuva remauto, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachikumbirisa veruzhinji kuti vasaita mhirizhonga munyika.
Bundo remutemo yeZimbabwe rinotendera ani nani zvake kusimuka achiparidza. Section 59 inotendera muZimbabwe wose kuti kana achinge asvika panguva yekuti chinhu chiri kuitika mukati menyika yangu achindifadzi, imvumo yake, ikodzero yake kusimuka achidemonstrata nekupedzisira.
Vechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vanoti vari kuenderera mberi nekuratidzira nemusi wechishanu vachiti vari kutevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo yenyika. Zvinhu zvoramba zvichinetsa munyaya dzeupfumi, kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kugadzirisa zvakanga zvaipa muhurumende yavaRobert Mugabe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varumbidza mauto nekuchengetedza kwaari kuita runyararo munyika. VaMnangagwa vakurudzirawo veruzhinji kuti vasaite zvemhirizhonga pamwe nekukonzera kusagadzikana munyika. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashara pamhemberero dzechimakumi matatu nemapfumbamwe dzekucherechedza zuva remauto kubva Zimbabwe yavana kuzvitonga, mutungamiri wenyika uye varivo zvakare mukuru-mukuru wemauto munyika vaEmmerson Mnangagwa varumbidza mauto nebasa raanoita mukuchengetedza runyararo munyika. VaMnangagwa vati mauto emunyika ari kuita basa guru kwazvo mukuchengetedza runyararo, mutemo pamwe nekugara zvakanaka kwevanhu munyika. Vatora mukana uyu kukurudzira veruzhinji kuti vasapandukire hurumende yavo.
Let me appeal to all Zimbabweans to cherish peace.
Regai ndikumbire zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe kuti zviyemure runyararo rwuri munyika yedu nhasi. Tinofanira kungwarira pamwe nekuramba vamwe vari pakati pedu vanoda kuti veruzhinji varambe vachitambudzika kuburikidza nemhirizhonga kusabatana pamwe nekusagadzikana munyika.
Mashoko avaMnangagwa aya anouya apo MDC ichiti charatidzira muHarare nemusi wechishanu zvondo rino, ichiti haisi kufara nekusamira zvakanaka kwaita upfumi hwenyika. MDC inotiwo haisi kufara nekubirirwa kwainoti yakaitwa musarudzo dzegore rapera, kunyange hazvo komishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission yakati vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo idzi, izvo zvakatsinirwa nedare reConstitutional Court. Mashoko avaMnangagwa aya atsigirwa no waenda kumhemberero idzi vaItai Mapani avo vati vanotsigira bato reZANU PF. VaMapani vatidai pasina zvakaitwa nemauto mukuratidzira kwakaitika muna nyamavhuvhu wegore rapera pamwe nemunandira wegore rino, veruzhinji vangadai vakarasikirwa nemidziyo yakawanda zvikuru.
Kana uzoenda mune mademonstrations mamwe ari kuita ekuti zvipropati zvevanhu zviri kupazwa zvichididi, vatikuona vachipindira vachikwanisa kusevha kuti mai mapropati zviri vanhu kuti ivo vari kutachi basa ravo sevanhu vanochengetedza nyika yeZimbabwe.
Asi mutauriri weMDC vaDaniel Molokele vaudza Studio 7 kuti mauto haafaniri kuita basa ravo achishandiswa nevari mune zvematongerwo enyika.
Isisi msesanga na MDC tunosisiva kuti mauto ya Zimbabwe very professional vane shanda vachishandra rujimshi renyika. But kune ma situations where tinoona ami ichishandisa nema politicians and those watsinga fariri susi MDC kuti dai ami inoramba kushandisa nema politicians. So hurumende MDC ticha make sure kuti ami aishandi nema politicians inoshandra rujimshi revanhu veZimbabwe.
Munanyama vupu gorera pera pane vanhu vatanhatu vakapfurwa vakafa nevari kufungidzirwa kuti masoja. Nhasi mauto aratidzawo veruzhinji ndege dzehondo dzemhando yemahawks dzavasati vamboratidzwa kubva nyika yawana kuzvitonga. Pamhemberero dzanhasi vamunangagwa vapawo menduru kumasoja akabatsira vanhu vakakanganiswa nemafasha amaemvura kuchimanimani ecyclone Idai. Vatiwo hurumende yavo iri kushanda zvakasimba kuti iwedzere vari muchiuto mari dzemihoro, vachiti mauto ari kuomerwawo neupenyu sezviri kungoitawo ruzhinji kuburikidza nekusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika. Vashorawo vemabhizimusi vari kutora mukana wekusamira zvakanaka kweupfumi pari kuitwa chirongwa cheausterity kukwidza mitengo zvinhu zvisina tsarukano. Vatiwo hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori munyika, vakati hurumende yavo haisi kuzozeza kusunga vese vari kuita zveuori. Papedza vamunangagwa kutura mashoko avo, veruzhinji vazosara vachivaraidzwa nevaimbi vakasiyana siyana pamwe nemutambo wenhabvu pakati pechikwata chemauto emuno neekulesutu. Mhemberero dzegore rino dzaitwa pasi pedingindira rinoti ZDF guaranteeing peace and security for national development. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichere panyaya yezuva remauto, vamwe vari muchiuto vanoti zvinhu hazvisati zvashanduka munyaya dzemararamiro avo kubva pakabviswa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vari muchiuto ava vanoti vanga vavimbiswa zvinhu zvinosanganisira kuwedzerwa mari dzemihoro, kuwaniswa nzvimbo dzekugara pamwe nekuwaniswa zvekufambisa kuenda nekudzoka kumabasa. Mumwe musoja wekukamba yekumagunje uyo angari muchinoye vachipemberera zuva remagamba, uyo ati anoda kuzivikanwa nezita rekuti Yanga, anoti pane zvose zvavakavimbiswa hapana chatichaitwa. Yanga anoti vaitarisira kuwaniswa nzvimbo dzekuvaka dzimba pamwe nekupiwa zvekufambisa sezvaiitwa nguva yakare.
Kufaza hapana chatichashanduka kubva pakaitika zvatika, because taitarisirawo kuti pane zvakavimbiswa tichapuwa masitendi, tichapuwa mabhazi yekuti tiendese kumabasa. Kuwedzerwa kwemariwo kuti mari ngawedzere kana kupuwa nemamwe mainfom, but hapana chatichachinja, zvichiringori zvimwe chete edha kubasa kana kuri mamararamiro atirikuizwa.
Mumwe musoja wekukamba yeziya papa moyo iyo yaizivikanwa kuti Sirisiri Airbase, uyo asina kuda kuzivikanwa nezita rake, anoti kurarama kuri kuita masoja kuri pachena nekuda kwenhumbi dzavanenge vakapfeka uye mararamiro avo munogara veruzhinji.
Ndichiri kuti zvimwe ndemunoripota zvamuri kungoona, isusu hatikwanisi kutaura zvakawanda, but muri kungozviona zvazvingori.
Mumwe musoja anga ari kumhemberero nhasi muchinoyi vaGordon Pfumbidzai vanoti masoja anofanirwa kupiwa mari dzinovakwanira kuitira kuti vasapare mhosva dzekutora zvinhu nechisimba sezvinonzi zviri kuitika nemhosva dziri kuenda kumatare dzimhosva.
Kuti masoja anofanira kunge ari masoja anoremekedzwawo nenyika yese, kubvira mabato aanenge achifanira kuitwa nehurumende anochengetedza kuti nekuti nyika yezvinezvi mapuraizi edu asiti zviri kudhura. Saka kana zvakadaro ndo patinopedza taakuona masoja pezera kuti adzima mudhorobhari, tinotisingazivi kuti vari kuita mamudhorobhari nekuti vanonge vasina kupfeka uniform, but vanoita mamudhorobhari iyaya nekuti vazhinji vacho vanonge vane maasis nepfuti vachiita mamudhorobhari nepfuti. Saka ndinopedzerawo kudaro nekuti mari yavanenge vachitambira inenge iri shoko.
Asi mumwe wevaimbove varwi verusununguko mudunhu remashonaland west vaCornelius Mooni vanoti zvinhu zviri kunakira vaimbova varwi verusununguko sezvo vave kuwaniswa mabasa nemapurazi.
Chokwadi ndichokuti pa old dispensation. Ndofunga mnoyo ukazvikuru kuti party yanga yasamaona. Zvinhu zvatati chemera. Iye zvino tane wa about vanonga tikati matema danda, tikati maiya, tikati nevamwe vakazotorwa vachipinzwa kuparty kumbleyo vakati wande. Bati tinongoona kuti political race ndokatarisa. Pane mahofu zvinhu zvakatwara. Even u government tine vazhinji vari kutorwa vachipinda magovernment positions. Kuma parastatal tine vari kutorwa vachienda kuma parastatal.
Hachida kukwanisa kubatsa mutauriri wemauto munyika vaAlfios Makotore kuti tinzwe kuti sei nyunyuto dzemauto aya dzisati dzagadziriswa. Mune imwe yonyaya nhengo dzezanu PF dzinoti Senator Joseph Chirongoma navaFinias Makumbe vanyadziswa nekubviswa patafura yepamusoro munhandare yechinhoi vachinzi vainge vasina zvigaro. Vamboedza kumiramira kuti vasabviswe asi mapurisa esecurity neprotocol avabvisa zvechisimba. Mupurisa abvisa vaviri ava asina kuda kuzivikanwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatore venhau anoti vaviri ava vabviswa sezvo vanga vasina zvigaro. Vaviri ava varamba kutaura nestudio 7 vachibva varamwa ndokubuda munhandare nembero dzisati dzapera. Ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Ata Chiguriwa.
MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inoti yamirira kusvika kwemusi wechishanu apo bato iri richapinda mumigwagwa richiratidzira muHarare. Sachigaro vechidiki mubato iri vateererai Obese Tole vanoti vachinge vaine vanhu vachange vachichengetedza runyararo kuitira kuti kuratidzira kwavo kusaite mhirizhonga. VaStole vanoti bato ravo ratora danho iri sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Asi bato riri kutonga reZANU PF rinoti rinozviziva kuti chinangwa cheMDC ndechekuda kubvisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pachigaro, avo rinoti vakasarudzwa zviri pamutemo. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi pamwe nemutevedzeri wegurukota rezvekudzivirirwa vaVictor Matema Danda vanoti MD ikaita zvemhirizhonga nemusi wechishanu zvisikira moto muziso. Asi vaStole vaudza Rate kuti vari kuratidzira vechishanu kuti ndiyo chete nzira inoremeke mbiro remwe nyika senyunyuto dzo.
Uro wedu wakapadana changosara izuva rekuti vanhu tiungane toratidzira sekutarakatakita. Takatawo zviri pamutemo zvokuzivisa mapurisa sekutaura kwazvinoitwa. Tamba yakanguri yaenda, ivo vakanguri vaigamuchira kududzira kuti hapana ichatimisa. Musi wechishanu mhuri yeZimbabwe inogara muHarare nemunharaunda dziri pedyo neHarare tiri kusangana paAfrica Unity Square nenguva dzanai tomacha murunyararo.
VaStole, mapurisa atapindura here pane zvamakavazivisa nezvokuratidzira uku?
Ndinoda kuti ndikubatei muromo ipapo. Mapurisa haisi arichibasa rao kupindura. Mapurisa basa rao kugamchira tamba nekuti mutemo unoti we need to notify them. Hautaure kuti vanofarira kuti pamvumo. Takaita sekutaura kunoitwa mutemo. Isu vanhu vanogamchira mutemo chaizvo semhuri yeMDC. Saka takatedzera zvaunoreva zvokuti tipei tamba. Takaita saizvozvo nemazvo tamba ikagamuchirwa.
Bato renyu zvikurimi vechidiki ndapi matanho amuri kutora kuona kuti zvapana mhirizhonga ichaitika nemusi wechishanu?
Alright, yeah, ipapo mubvunzo wakanaka nokuti dzimweni dzenguva chanoitika ndechekuti vanhu vanga vachifa kuti vaisingaitika mhirizhonga. Asi regai nditaure kumhuri yeZimbabwe zvazvino kuti isu sevechidiki yebato reMDC takatora matanho okuva nevechidiki vachange varipo kuchirungu tinovati mapeace marshals. Basa ravo musi uyu richange riri kuona kuti hapana vachadyarwa pakati pedu neiro bato rinoda mhirizhonga rinova bato reZANU PF. Saka vachange vachiona kuti vanhu vari kufamba muri munyararo, uye vanhu vari kufamba vanhu vemhuri yeZimbabwe vari kuda kuti zvinhu zvishanduke mukati menyika yeZimbabwe. Ndochekutanga chataita. Yezve pamusoro pezvo tameka shuwa kuti tichange tine makamera padanho roga kuitira kuti tichange tichitora mapira iavo vangada miedzo mhirizhonga muchidza mutorawo wakati isusu zvatiri kutora hachidei nemhirizhonga chidanho chine runyararo mukati
empi vakazvokuratidzira kwamuri kuita uku muri kuda kuti izvo mubvise vamunangagwa pachigaro nenzira dzisiri pamutemo ndizvo here zvamakaronga kuita sebato?
Dambudziko ravo vanhu vanenge vachitaura kudanho ndirekuti vane dambudziko kusanzwisisa panguva dzavanenge vachierenga bumbiro remutemo. Tiripo isu pakuvapa dzidziso kuti vagone kunzwisisa kuti ramangwana vasazoita zvakare mistake yekureva nemasaidzodzi. Zvinokatya madza uye zvinohlisa kuti kune vamwana vasati vanzwisisa kuti bumbiro remutemo wezimbabwe rinotendera ani nani zvake kusimuka achiparidzira. Section 59 inoti kuti kana achinge asvika panguva yekuti chinhu chiri kuitika mukati menyika yangu achindifadzi, imvumo yake, ikodzero yake kusimuka achidemonstrata nekupetishena.
Sachigaro vechidiki muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vateererai Obeisi Tole vachitaura vari parunare muHarare naRay Choto weStudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Tombotarisa zvaitika. Chikwata chemapurisa mumalaysia changa chitsvaga musikana wekufrance ave chizva chekuireland chawana mutumbi wemauyu rimwe chete atsakatika. Mapurisa emunegeri sembulilan anoti awana mutumbi wanora n corin uri panziri makiromita mairi kubva mudusan nzvimbo inoshanyirwa. Uganda iri kuenderera mberi neurongwa hwayo hwekuomesera vanoisa zvinhu nemashoko paindaneti zvikuru zvine ruvengo kana kunyadzisa. Izvo vanorwira kodzero dzevanhu vanoti idanho riri kutorwa nehurumende rekuda kunyaradza vane maonero akasiyana neayo. Pave kupera gore kubva zvatamiko mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa musi wa26 Nyamavhuvhu, kotare zvemari vamutuli Ncube musi wa10 Gunyana. Vaviri ava vakavimbisa kuti vaizogadzirisa upfumi hwenyika, chinova chikonzero chikuru chainzi navamunangagwa vachitsigirwa nemauto ndicho chikonzero chakapa kuti vapidigure hurumende yava Robert Mugabe. Vazvabviswa vamugabe pachigaro pane zvachinja here munyaya dzezveupfumi? Blessing Zuni anotipa nyaya inotevera.
Pavakatora mhiko, vamunangagwa vakavimbisa kuti vaine urongwa hwekudza upfuwanisa uye kumutsiridza kudyidzana nedzimwe nyika uye kurwi mukuinangagwa mutuli kutare zvemanyagwara.
Handizvo hazvigoni pasina kudandwa kuti zvinaka zvakarongwa hurumende yavapo naminister finance ndozvo zviri kutoita kuti tiikombi iona kumandi vayo zvinorwadza kutoti kuitira kuti taindamira inogona ichagadzira charinuka chikuru chavazvinga chekuti mari yomubarwa kuzviziva havo asi kuti mari yomuno muzimbabwe kunoita kuti uchikondorora upfumi.
Vava gurukota rinoona nezvemari vari mumwe webato reMDC vatendai biti anoti vaNcube Mnangagwa
Fetusi ande mutuvi Ncube iko zvino mukatarisa kudhura kuri kuita zvinhu kuti chingwa chaakuita $10 infection yaakumasipeta ikamabin ake turo hakuna mvura ite disasepwe handifunga kuti tatambosafa sekusara
kunyange yatoa nevanhu kubva muzana sezvo mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zuva nezuva. Kunyange hazvo vaNcube vainge vavimbisa zvakare kuti ichadzika muna chikunguru. Izvi zvakapa kuti vaNcube vatore danho rekumbomisa Zimstance kuburisa inflation yacho zvachose. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo vanoti kushayikwa kwemagetsi nemari zvakonzera kuti zvinhu zviri kugadzirwa nevemabhizimisi zviderere zvikuru.
Capacity utilization yadzika zvikuru zvekutoti pamwe tichaona tadzika below the the 50% yanga ichimbotarisiwa kunge tiri kuoperata. Maindications zvaanenge ari kutadza kuti pamwe tichadzika down to as low as ma30% chaiko.
Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai, munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vanoti vashandi havasi kuwedzerwa mari vachipa semuenzaniso vashandi vehurumende.
Tingatarisa tinoita kobi dzacho munozivi tinoona kwa iri kusara munhu ikakwanisa kurara mwezi mumwe chete.
Vakuru vanotiwo mudzimu wakupa chironda wati nhunzidzi kudye. Mwaka wapera mvura yakarambirawo mudenga zvapi vanhu vanorasharisa iri hufarati imwe muti iwani zvekudya. Takamirira Studio 7 muWashington DC ndi Blessing Zulu.
Nhengo dzebato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mudunhu reNorth America zinoti dziri kuronga kuratidzira kumusinda weZimbabwe muWashington DC nemusi wechishanu svondo rino dzichitsigira dzimwe nhengo dzebato iri dzicharatidzira muHarare pazuva rimwe chetero. Mutevedzeri wemashoko muMDC muNorth America vaTimothy Muringai vanoti vari kukoka munhu wese ari muAmerica nekwanisa kubatana navo zvisiri bato ripi chiti vatora danho iri nekuona kuparara kuri kuramba kuchiita nyika. Ngatinzwei huru kure yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tukuka hama chama jesu dzeku Zimbabwe nyangwe iri programu DC asi tuku wese munyika yeZimbabwe ari kutambura hakuna kuna chidaro dararamiwo upenyu unenge waoma. Saka tati gare tinemba Africa Unity Square nesuwo tinenge tiri Washington DC paembassy.
Kuratidzira kwenyu kana kupidzira kwenyu imi kuno kunobatsira zvakadii kuratidzira kunenge uchiitwa nemusi wechishanu neMDC kuZimbabwe?
Zvakakosha nokuti tinoda kuratidza vanhu vari kukumba kuti nesuwo tiri kuzungurudzwa nekutambura kuri kuita vanhu nokuti kuramba tichingotaura nenyaya yekuti Zimbabwe ngaisununguke, Zimbabwe ngaiite utongi hunova accountable ndo zvatiri kuda sezvo tiri kuona kuti mainvestigations ari kungoitwa zakuona kuti kune huori
kukoka vamwe vasine bato
risati apare ezvinhu muzvipatara zvichishayikwa iyi inoaffecta muwese. Saka isu seorganization yeMDC taona zvikuraidzi dzose kuti shamari usingasapo DC tiite ratidzira tiri paWashington DC embassy kuti hatisi kufara nematongerwo ari kuitwa nyika kumba nesituation yacho iri on the ground.
Kuratidzira kwenyu kumotarisira kuti kunenge kuchitanga nguva iuye kuchitora nguva yakadii?
Hurongwa huripo huri kutanga na 10 kusvika na 4 pm paembassy yepaWashington DC.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri weMDC mudunhu reNorth America vaTimothy Muringai vari parunare muOhio muno muAmerica neStudio 7. Asi sachigaro weZanu PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni vanoti havauya zvokuti MDC iratidzire kumuzinda wenyika muWashington DC asi iyo ichiramba kupinda munhaurirano dziri kukokerwa navaEmmerson Mnangagwa dziri kupindwa nemapato ezvematongeka.
Isu tinoona sezvinhu zvisina mato nekuti hatizive kubvira chii. Isu semusangano weZF nehurumende tiri kuteedza munhu wese mwana wese weZimbabwe kusanganisa nebato kuti uya tikurukudzise nyika futi kurakidzira vachida kuvachinora zvakare hazvina zvatinobura hapana chazvinoburitsa uye hatinzwisi zviri kuitirwei. Zimbabwe pungupeke yedu murunyararo tichiremekedzana isu vanotonga tichiremekedzawo avo vanopikisa umwe noumwe ane nzvimbo yake Zimbabwe asi ngatibatanei tishande pamwe chete kwete zvekuswera vachienda mumastreet vachizopedzisira vapisa zvanhu kurova vanhu kukonzera mbonga kuto kutadzisa kuti vanhu vaende kumabasa nyika iende mberi.
Asi vaGuni hatisi kodzero dzavo here dzekuti vange vachiratidzira?
Aiwa munhu wese ane kodzero idzodzo asi kodzero idzi hadzingoshandiswe dzichitsitsirira kodzero dzevamwe. Chatisingade ndechekuti ivo vane kodzero dzekuratidzira vorambidza vamwe vanhu vanoti kodzerowo dzavo dzekuda kuenda kumabasa kana kuita zvimwe zvavanoita muupenyu hwavo.
Tiri kunzwa vamwe venyu weZanu PF vari vachaona kuti kuratidzira ikoko hakubudirire, imi munozviitambirawo sei?
Chimambwa neZanu vanhu vanoita zvinhu zvinoraudzira pamutemo. Zanu haisi kuti vanhu havana kodzero yekuratidzira. Aiwa, tiri kuti vanhu vane kodzero yekuratidzira asi vakada kuita zviri kunze kwemutemo. Isu sebato riri kutonga hatisi kuzoregedza vanhu ava vachikanganisa vanhu vari kuda kuvaka Zimbabwe kuti ibudirire kana kuti vachipfunza midziyo kungava kupisa dzimotikari zvatakamboona zvichiitika kurova midhuri yakazvimirira nekukanganisa vanhu vari kuita mabasa avo. Nesuwo tichange takavhura maziso nenzeve dzedu.
Vanga vari sachigaro weZanu PF mudunhu reAmerica vaFrank Guni vari parunare muWashington DC neStudio 7.
Kwazwai, muri yeZimbabwe, ini ndini Maikove. Ndinokoka kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8pm. Nhasi muchirongwa tiri kutaura pamusoro pekuratidzira kwakarongwa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa uko kuchaitwa nemusi wechishanu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp 1202 460318. Zimbabwe Ngatisangane pachirongwa The Connection na 8 p.m. Bye bye.
Zimbabwe inocherechedza zuva remato mutungamiri wenyika vaimaragwa kumbirisa veruzhinji kuti vasaite mhirizhonga munyika. Vechidiki muMDC vangamirwa navanoro Chamisa vanoti vari kuenderera mberi kuratidzira nemusi wechishanu vachiti vari kutevedzera zvinodiwa nebumbiro remutemo wenyika. Zvino zvoramba zvichinetsa munyaya dzezveupfumi kunyange hazvo hurumende yakavimbisa zvakanga zvaipa muhurumende. Tabva tasvika kumagumo echito chanhasi anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Ntungamiri Nkomo.
Isendabuzi ndakusendo zindele zimba.